mukuru wesangano revagari vekumasvingo remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva muguti vanoti sangano ravo rine zvirongwa zvakawanda zvekukurudzira vagari vasina kuwana mukana wekunyoresa kuti vanyorese kuvhota sezvenguva ichiripo.
Kuramba tichienderera mberi nezvirongwa zvokuti tidzidzise vanhu nekukurudzira vanhu kuti vanorejista kuvhota chero blitz yakapera. Kuvagari tiri kuvaudza kuti vaende vari mumasvingo vanoende kuprovincial office nekudistrict office ezik noti registration process iri kuramba ichienderera mberi ikoko kusvika tazosvika pamazuva enomination vote. Saka iko zvinezvi tine maactivity akawanda, maroad show, mameeting zvakawanda zvazvitargeted kuvagari kuti tivakurudzire vaende vanorejista kuvhota.
Panoona nezvekufambisa kwemabasa, musangano remasvingo Human Rights Trust vatinayo mapinguro evanoti vari kuita zvirongwa zvekusvitsa dzidziso nemashoko kuvanhu sezvo ZEC isina kuita basa rayo nemazvo rekushambodza chirongwa chekunyoresa ichi. Vamapinguro evanoti ikodzero dzevanhu kuwanisa ruzivo rwekuti chirongwa chekunyoresa hachisati chapetwa.
Semasvingo Human Rights Trust ticharamba tichikurudzira vanhu nekuzivisa vanhu kuti aiwa registration yapera ndeye blitz yeoutreach yaiitwa neveZEC. Pasara kuti ivo veZEC vari pamaofisi avo madistrict nemaprovincial offices kunzvimbo dzose dzakatakatekeshera masvingo nana Zaka district, masvingo district, vana Chiredzi, vana Mwenezi, ose madistrict offices achiri kurejista vanhu. Saka tinokurudzira vanhu kuti endai ikoko munorejista kuvhota muexercise kodzero dzenyu, nokuti mukuvhota ndo munounza budiriro yenyika, nokuti munhu wamunovhotera ndiye anozoita kuti zvinhu zvenyu zvikufambirei kana kuti zvive zvinomira.
Mukuru wemasvingo Center for Research and Community Development vaAlex Tave vanoti vari kukurudzira vechidiki nemadzimai kuti vanyorese sezvo ongororo dzavo dzakabudisa pachena kuti havana kunyoresa neuwandu hwavo hwese panguva iyo ZEC yaipinda muvanhu ichinyoresa. Vatabe vanoti vari kukurudzira vechidiki kuti vashandise mukana uyu unova wasara pakunyoresa.
Masvingo Center for Research and Community Development ibazi rinoita nezveongororo mune zvakasiyana-siyana, asi takaita ongororo yokuona kuti izvo pakurejista kwakaita vanhu gore ino kunyanya vechidiki nemadzimai vakabuda rinowandu hwavo vachiendawo kwakuitwa mawadi senders kwakuchitwa zveregistration nevebvr veZEC, tikaona kuti aiwa tichikombeya tichiitawo tichikombeya nemaresults emwaka wapfuura a2013 takaona kuti vechidiki nemadzimai havana kubuda nouwandu hwavo. Izvi zvingava kuda kupaaninyesviko zviro zvazviripo zvemaproof of residence zvazvinetsa, uye zvinenyaya yekuti izvo papa nemufambo wakakura uku kwakuchitwa zvokuzvirejistwa nevaneZEC. Saka isusu nekudaro takaona kuti aiwa zvakanaka kuti tirambe tichingopinda muvanhu tichikurudzira kunyanya vechidiki nemadzimai kuti aiwa ikodzero yavo yokuti vaende vanorejista.
Mukuru weZEC masvingo vaZEC Spudurai vanoti pachirongwa chavo chakapera svondo rapfuura vanhu vanopfuura zviuru 35 vakanyoresa masvingo, uye pari zvino vanhu vanopfuura ma5 000 000 vakanyoresa nyika yose. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.